Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chivabvu 31 2020. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika huri kuramba huchikwira, uku hurumende ichitatarika kuwana mishina yekuvheneka vanhu kana kuti matest kits.
Takatuma nhume dzaisanganisira mamembers eNational Executive nemaMP acho kuti tinonzwa kuti zvazvadai todii, so that party yakapera emaconsultations. Saka taane draft report.
MDC Alliance inoti yapedza kutaura nevanhu nezvekudzingwa kwedzimwe nhengo dzebato iri mudare reparamende.
Nyaya yekurichisa malimits inyaya yakanaka kwazvo, asi inyaya yekuti yaifanira kunge ichitarisiswa kuti zviri kumbofamba sei, chii chati zvinyi zvinyanyo kusvika pazvasvika.
Reserve Bank of Zimbabwe yotsvaga nzira dzekusimbisa dhora remuZimbabwe iro roramba richidonha zvopa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wasvika pazana nemakumi manomwe nevana kana kuti 174. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vachiri makumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 29. Izvi zvinoreva kuti vachiri kurwara izana nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 141. Vanhu vari kubva kuSouth Africa, Botswana neBritain kunyanya ndivo vari kubatwa nechirwere ichi. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vadarika zviuru makumi mana nemana kana kuti 44,000. Asi vanhu ava vashoma zvikuru pane vange vachitarisirwa kuti vange vavhenekwa nehurumende kusvika pari zvino. Hurumende yaiti yaitarisira kuvheneka vanhu zviuru makumi mana kana kuti 40,000 mukupera kwemwedzi wapera. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakawedzera nguva yekuti vanhu vagare mudzimba kwenguva isina kutarwa, asi vachivimbisa kuzeya danho iri mavhiki maviri ega ega, nhasi havana zvavataura kuruzhinji. Kunyange hazvo kwapera mavhiki maviri aya, zvichireva kuti vanhu vachaenderera mberi vari mudzimba. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vatenda kuStudio 7 kuti hakuna zvati zvataurwa zviri pamutemo navamunangagwa. Mumwe chiremba Dr. Brighton Chireka vari kuyambirawo kuti kuvhenekwa kwevanhu vashoma idambudziko guru kunyika.
Nyaya yekuvheneka vanhu vachitariswa utachiona inyaya iri kunetsa, nekuti tinofanira kunge tichivheneka vanhu vakati one day kuti tione kuti utachiona hwapararira sei. Asi zvatiri kuona, tiri kuona kunge pane dambudziko, nekuti vatiri kutaura navo vanhu vari kutomirira mazuva akati kuti vaone maresults avo. Zvinova zvinoratidza kuti zvokutestisa zvachona zvinenge zvishoma. Saka chatinokumbira ndechekuti dai vakwanisa kugadzirisa panyaya iyoyo, takwanisa kutesta vakati wande kuti tione kuti dambudziko redu rakakura sei, and tione kuti chii chatinokwanisa kuita kuti tidzivirire.
Panoita dambudziko rei chaizvo vakanonoka kutenga zvekuvhenekesa vanhu kana kuti matest kits?
Nokuti tikanonoka kudaro vanhu vakabata chirwere vakawanda, zvipatara zvedu hazvizokwanisa kuti zvive chengeta vanhu vachona vane zvinhu vachida kupinda muchipatara. Chatiri kutenda pari zvino ndezvekuti vanhu vazhinji vari kubata chirwere ichi havasi kurwara zvokuda kupinda muchipatara. And ndizvo zvataura zviri kuitika kwese nyika dzose. Vazhinji, ruzhinji rwakawanda runorwara zvaro, asi hazvisi siriasi zvokuti vanoda kupinda muchipatara. But ivo vashoma vachona vanoda kupinda muchipatara vakange vachizowanda, zvinoreva kuti zvipatara zvedu zvinotanga kusakwanisa. Nekuti zvipatara zvedu zvese mazera atinoita tinongori nezvimabhedhi mashomanini. saka tirikutongo kumbira kuti apa itwa kutestwa kwakanyanya ende nawo dziri kubuda dzisikufadza dzekuti kune vanhu vari kunzi vabhadhare kutestwa.
Saka ndiani chaizvo anenge achitarisirwa kuti ange achivheneka vanhu?
Iri basa rehurumende inofanira kunge ichitesta vanhu, nokuti ichi chirwere chatinoti a public health problem, chirwere chapiwa kuti chafanana nenyika yese ne worldwide. So chireva kuti kana zvadaro zvinofanira kuti vanhu vaite sei, vakwanise kuwana rubatsiro runobva kunana World Health Organizations, vawane rubatsiro runobva kugovernment. Saka tarisiro kuti pane munhu anofanira kunzi abhadhare kutestwa. Saka panofanira pagadziriswe nyaya iyoyo kuti wanhu kuti chitestwa and vatenge zvekuti zvekuvhenekesa zvekutestisa zvakawanda.
Chiremba Dr. Brighton Chireka vachitaura vari parunare kuBritain. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti 139,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vave kuda kusvika zviuru zvina kana kuti 4,000. Vapora vanodarika zviuru makumi mashanu nezvisere kana kuti 58,000. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa muAfrica yose vabatwa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana kana kuti 100,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe kana kuti 370,000. Vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million. Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vanoti bato ravo rapedza kunzwa kuvatsigiri varo nezvegwara rekutora mushure mekunge ivo nevamwe vavo vana vadzingwa mudare reparamende zvichitevera danho rainge ratorwa nemunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora. Vatongi vaviri vedare repamusoro reHigh Court vakapa mitongo yakasiyana panyaya yekuti MDC Alliance ibato here kana kuti kwete. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vaHwende kuti tinzwe kuti vasvika papi nenyaya yekunzwa pfungwa dzevatsigiri vavo.
Maconsultations iyayo akaitwa, tikataura nema MP, tikataura nema councillors, takaenda zvakare kune each and every constituency iri muno muZimbabwe, tikataura nevanhu kusanganisira maconstituency atisina vatungamiriri muparliament, but ese maconstituency ari 210. Takatuma nhume dzaisanganisira mamembers enational executive nema MP acho kuti tinonzwa kuti zvazvadai todii. So that part yakapera maconsultations. Saka taane draft report yatiri kupedzisa kugadzirisa dhasi uno. Nemusi wechipiri tichange tiine musangano wedu weNational Standing Committee apo patichange tichinoisa report iyoyo yemaconsultations before the leadership. Then musi wechitatu tichazenge tichiita musangano wedu weNational Executive pamwe neNational Council. Ndo mabato anokwanisa kuti achipa direction kuti zvonzii pazvasvika pakadai apa.
Vamwe vaHwende vari kuti ko madi kungoregedza kutoenda kuparamende kwacho zvachose moenda kumaby elections nekuti kumatare kunenge kusina chiri kubuda.
Hongu pfungwa dziripo dzakasiyana siyana dziri kutaurwa nevanhu pamusoro pekuti zvazvadai todini. Izvi ndo zvimwe zviri mureport yatiri kuenda kunopresenta kuma organs emusangano kuMDC Alliance. Madecisions edu ese anoitwa nema organs emusangano. So musi wechitatu tinenge toziva kuti vatungamiriri vemusangano vari kuti totora gwara ripi. Isu basa redu ibasa rekushandira maorganze musangano but ndo vene vemusangano ndo vachatiudza kuti todini
takaonawo mai kupi nechikwata chavo vachienda kubhoera huko kuguara vatsvangira munotiwo kudini chiti kwechi
isu zvedu sepati hatina zvakanyanya zvekutaura pamusoro pechiitiko ichi umuri yavatsvangirai ndiyo inoona nezvekuchengetedzwa kwepakaradzikwa mutungamiriri wedu wavatsvangirai asi chinongotishamisa chete ndechekuti vanhu ngavasashandisa vatsvangirai pakujustifya kutengesa kwavari kuita
munyori mukuru wemdc alliance vacharlton wende vari parunare muharare hatinokwanisa kubata vamonzora kana vakafanobata chigaro chemutungamiri webato remdct dr tokozani kupe sezvo vose vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo kana kupindura mibvunzo yatumirwa nestudio 7 panhamba dzavo dzewhatsapp asi vamonzora vakati vachatorera matanho nhengo dzose dzedare reparamende nesenate dzinenge dzisina kuenda kudare reparamende nemusi wechipiri vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema zvikuru nekudhura kwoita zvinhu muzvitoro zvikuru panguva ino yavari kunzi vagare mudzimba vanhu vakawanda vanorarama nekutengesa mumigwagwa uye kuzviitira mabasa asi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kupa vari kushaya zvekudya zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida kushaya simba kwedhora remunyika ndiko kwapawo kuti zvinhu zvibva zvanyanya kuita manyama amire nerongo gavhuna weRBZ dr john mangudya vanoti mari iri kushaya simba nekuda kwekuti vanhu vari kuita chikiribidi nemari dzenhare mbozha kunyanya eco cash nekudaro vave kurambidza vanhu kutora mari yakawanda panhare mbozha asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vamangudya vari kuuraya nhunzi iri pahuma nedemo nekuti nyika haina zvairi kugadzira zvinopa kuti iwane mari yekunze zvinozosimbisawo dhora remunyika mukuziya zvakaitwa navamangudya izvi tabata nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vagilbert muponda
nyaya yekurichisa malimits inyaya yakanaka kwazvo asi inyaya yekuti yaifanira kunge ichitarisiswa kuti zviri kumbofamba sei chii chati zvinyi zvinyanyo kusvika pazvasvika nekuti mari yacho iri kutaurwa yekunzi pazuva unokwanisa kutransfera 3000 RTGS imari isinganyanyi kutenga zvakawanda zvekuti dzimwe nguva uchinzi uri kuda kutenga kana kuti chikafu chehuku chaicho panenge pachidiwa kana 10,000 RTGS kubhadhara school fees and things like that saka mari iri kutaurwa yacho limit yekuti 100,000 pamwedzi yes inoita kunge mari yakawanda asi ukaisa kumaus dollars imari yekuti around kuma $2,000 saka imari inenge yatichike ishoma
asika bhanga guru renyika rereserve bank riri kuti vanhu vakatora mari dzakawandisa vanopedzisira voenda pamusika mutema saka poitwa sei
chinofanira kuitika ndechekuti mabanks nereserve bank vanofanira kufocusa on mabasics atinoti mabasics aingoitwa kare nechekare kuti munhu kuti uvhure bank account unofanira kunge une certain information chitupa nekwaunoshanda nekwaunogara nezvinhu zvakadaro daro zvotarisiswa zvoonekwa kuti unoita nezvechii paunodhiposita mari zvoonekwa kuti mari yabva kupi paunobhadhara unoka yabhadhara kupi zvemalimiti hazvifanira kunge zviine basa munhu anofanira kunge achikwanisa kungomuvha chero mari yaada kumuvha as long as mari iyoyo ichizivikanwa kuti yabva kupi iri kuenda kupi iri kuita nezvechii zvekuti munhu wese anoda kutransacta akuinconvenienzwa nenyaya yemamoney changer anga anotozivikanwa kuti vanoswera vakamirira mumakona tingati kwakungopanisa munhu wese kuti wakamirira ipapo yeti vamwe vanenge vakamirira zvinhu zvinenge zviripo saka danho iri reserve bank inofanira kuritarisa zvakare vaite inotinoti basic banking yaiya inonzi know your customer KYC
izvi zvinorevei
everyone anenge avhura account anozivikanwa kuti ndiani anogara kupi anoita nezvechii ndopanotangira nyaya yacho ipapo kwete kunguti munhu wese ane bank account mari waifambisira waifambisira chii mari inofanira kunge ichitireseka kuti mari yabatirwa kuna muponda achipa blessing musi wakati yanga iri mari yechii izvozvo ndo zvinofanira kutarisiswa kwete kuti malimits arijiswe zvaaita izvi malimits aya anonge anyanya kuderera kwacho zvakaenderera nemari yedu
ko pamari yemusvo iri kupiwa vanhu kana kuti yatinoti yakeshi mumabhanga munoona ichikwana here
nyaya yemari inofanira kutarisiswa zvakare kuti keshi chaiyo iri kunzi munhu awane mubhengi inoenderana nekuti anokwanisa kutenga chii izvozvi malimits athinge akaiswa pa1000 RTGS 1000 RTGS imari yekuti ukapinda nayo mushopu aikwanisa kutenga grocery rinolasta 1 week saka zvinhu zvekuti vereserve bank vanofanira kunge vachitarisisa zvakare kuti zvoitwa sei kuti munhu akwanise kunga achitransacta mari yatambira yahora.
Kumunoona sei nyaya yekubatirwa mari dzemitero kuri kuitwa vanhu vanenge vachishandisa nhare mbozha idzi?
Nyaya yekutengesa mari yekuti ari kunzi mapremium, yekuti iwo ukange une $100 kana uchida cash unopiwa ya $60, $40 yatoenda. Ipapo panofanira kutarisiswa zvakasimbarara kuti maagents achiwaya mari ari kumboiwana kupi ende zviri kufamba sei. Mabhengi ari kupa vanhu ivavo mari anenge achizvifambisa sei, anopa achishandisa which rules and regulation. Saka ndiwo mamezha kanofanira kuitwa, one measure at a time, azvishande zvinenge zviri limited because munhu akavharwa uko anomhanya kumwe. Handizvozi vanhu vanga vakamumboita zveeco cash vakatiza vakuenda kuzipiti, vachatiza futi uende pamwe kunet one kana kuti kutelesel. Saka mamezha anofanira kuitwa ine wholesale approach yekuvhara maburi ese.
Nyanzvi munyadzi zvemabhanga vaGilbert Mponda vanovawo nhengo yezanu PF asi vachitaura vakazvimirira, vachitaura vari parunare muHarare. Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Zvino tojimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reMinnesota nemamwe matunhu gumi nerimwe muAmerica akakumbira mauto eNational Guard nezuro kuti auye kuzobatsira mapurisa kumisa mhirizhonga yokonzerwa nevanhu vari kuratidzira. Vanhu ava vanoti havasi kufara nekuurayiwa kwemumwe murume wechitema George Floyd nemumwe mupurisa wechichena muMinnesota. Mupurisa uyu akatsikirira Floyd negumbo kusvikira afa nekutadza kufema. Vanhu vanodarika churu chimwe chete nemazana mana vasungwa mukuratidzira uku kusvika pari zvino. America nezuro yakatumira chitundumusere musere kumazi nevatyairi vaviri vanoti Douglas Hurley naBob Behnken. Hurumende yeAmerica yakashanda neimwe shoroma Elon Musk, muridzi wekambani yeTesla, kugadzira chitundumusere musere ichi. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamushira chirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaJohn Masimba vesangano reHalo Trust, iro rinoita basa rekubvisa zvimbambaira munyika. Sangano iri rakabatsirwa neDepartment for International Development kuUnited Kingdom pamwe chete nemamwe masangano anosanganisira US Department of State mukutanga chirongwa chokubatsira vana chiremba uyezve hurumende yeZimbabwe. Panguva iyo nyika iri kurwisana nechirwere checoronavirus. Ngatinzei hurukuro yatiinayo navamasimba pamusoro pechirongwa cheHalo Trust.
Vamasimba makadi henyu?
Ndinofara zvangu, makadi wenyu komamai?
Aiwa, tiri kufara. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvesangano renyu reHalo Trust. Rinonyatsoita nezvei?
Sangano redu reHalo Trust rinoita nezvekubvisa zvimbambaira.
Sezvo sangano renyu rakanangana nezvekuita zvekubvisa mbambaira, chii chakaita kuti mutange kuda kubatsira vanhu panguva iyo nyika iri kurwisana nechirwere checoronavirus?
Chakaita kuti tifunge kuda kubatsira vanhu panguva ino yeCovid-19 ndechekuti takaona kuti nyika, kwete Zimbabwe chete, but nyika yese yakasangana nedambudziko. Vanhu vanga vachirwara, vanhu vanga vava kufa. Saka inini pandakaona kuti organization yangu yeHalo Trust yakange yava mukati mezvazviri, pandakanzwa kuti pane vanokwanisa kupinda mazviri kuti vabatsire, ini ndakaona zviri chinhu chakanaka kuti ndivewo part and parcel of the team inobatsira kuita fight against coronavirus.
Mamuchibatsira vanhu sei?
Kubatsira kwatakaita vanhu ndekwekuti takaenda nemotikari dzedu tichibatsira pakutakura madokta, tichibatsira pakutakura manesi from Mount Darwin Hospital to some local clinics in Mount Darwin.
Saka iwe wanu chirongwa ichi waka chitambira sei?
Chirongwa ichi waka chitambira zvakanaka chaizvo. Ningako ndisiri kudunura ndinogara ratinyanya kushanda tichibvisa malandmines. Vaingoti dziva halo trust sebato rinobvisa malandmines. But pavakazonzwa kuti isusu takusupporta nekubatsira hurumende pakubatsira kurwisana nechirwere checovid vakatitambira zvakanyanya. Ende kune vamwe vanhu vakanga vasingazivi nezve halo trust vakabva tozozviziva izvo kupfurikidza nemabasa atakanaka akanga tichiita.
Ndakamboverenga padande kusaloki mamuchityidzana neministry of health emamuchibatsirana sei?
Ndizvozvo chaizvo. Kubatsirana kwatanga tichiita ndokuti ivo pane dzimwe dzenguva ministry of health yakanga isina motikari dzekutakurisa. Saka isusu taishandisa motikari dzedu kutakura matest kits, kutakura magloves, kutakura masanitizers nekutakurawo madoctors avo nemanesis avo tichivaendesa kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Saka zvino chirongwa chenyu chichiri kuendera mberi here?
Chirongwa chedu chiri kupera sondo iro rineri sezvo takumbodzokera kubasa redu chairo rokubvisa zvimbambaira.
Saka kana chirongwa chasvika kumagumo zvino muchange muchibatsira vanhu here kana kwangwa siya zvakadaro?
Isu hatikasiyi zvakadaro asi tikaona kuti zvawedzera tinodzoka futi totangidza futi tichiona kutiwo vanotipawo mari zvinhu zvinenge zvakamira sei. Tikangopiwa mari isuwo tine chiripo handioni tichibva tarelaxa tinototangidza futi kubatsira vanhu.
Tombotarisa zviri kuitika munyika. Pakatanga nguva iyi yecovid imi makazvitambira sei? Nekuti basa rarinoita ka vazhinji vanovari vachitya.
Pakatanga chirongwa icho chichi vanhu vazhinji havana kumbozvitora sei asi. Asi nenyaya yekuti vachiverengawo manewspaper nekuona pamadande mutande nekuonawo patv kuti vanhu vari kurwara, vanhu vari kufa zveshuwa, vanhu vakatanga kuita serious. Ende vatanga kuita serious vanhu vakatangawo kuita vatingati kupractisa maprecautionary measures.
Sezvo panguva iyi yecovid vanhu vari kushumisa ungane musashande makawanda, imi pabasa renyu muri kushanda sei?
Isu pabasa redu iko zvinezvika we were divided into 50 members. Saka creator tinoti mafly camps. Saka each camp inenge ine vanhu 50. Asi tiri kumabasa futi ikoko tinongopractisa masafety measures. Kuzvisanitiza, sanitiza midziyo yatinoshandisa, tozosanitiza futi makenzi matinogara nekurara.
Aiwa takunzwa zvakanaka vamasimba, ndandikumbira kuti mukambire mazwenyu ekupedzisira kune mhuri yeZimbabwe.
Mhuri yeZimbabwe, tinongofara nekutimba kuti tese ngatitambe tichishandira panhu pamwe chete. Chirwere ichochi checovid chinosvika pakupera, ngatitevedzere zvose zvinenge zvichidiwa zvatinodzidziswa nanachiremba, tinosvika pakukunda chete. Ndinotenda chaizvo.
Aiwa tinotenda vamasimba nekutipawo nguva yenyu muchipinda muchirongwa chedu. Mhuri yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusechipiri apo tichange tichienda mberi kurukura nevechidiki pamusoro pezvechirwere checovid-19. Vadoda kundibata, ndiripo pasocial media patwitter nepainstagram @bigmy3bigmyke3 ndiyouzaname yangu. Aiwa chinobhuruka chinomara. Mhuri yeZimbabwe ndo yangu yadyanana. Anokuonekai nemufaro ndino wenyu Mike Hove. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzechitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi tashanyira Reverend Taylor Nyanete vanotungamira sangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children. Mufundisi Nyanete, makadiniko?
Aiwa ndofara Tanonoka.
Basa renyu rakamira sei mazuva anaya?
Kuchitendero sezvauri kuziva hatisi kugona kusangana mumachechi, saka takadzidzawo zvimwe nekuuya kwaita technology. Tinogona kuita service pasocial media.
Vatendi vari kuzvitambira sei izvi?
Vatendi vari kuzvitambira nekuti chechi inogadzwa pamutemo wenyika. Saka hapo mtemo wenyika unezo unotaura kutino sitereza izoso kutu zineche kuita ni upenyo wedu zineche kuita ni upenyo wewamu saka tinofana unge tichi ziri za munu weste kutu ya sabatu kineche uweleche coronavirus
mune basa guru zikuru uroku shanda nevana muriku zifabisa sili mazwano ya vana wasenga sangani sangani
kwe pa kushanda ni wana tiruku shanda mlockdown tichi bata nisa masangani wana uyo tino shandi sana nonzi masu meetings ayama meeting anoitika pa phone yekuti tinini tapa nama codes yekuti uno pinda sei papo tinoto kuna kuona na hili video tino kuna kutana tichinzwa masu mewanu tichitaura nyayo tichi nzwa umama tunu kuti zuru kufamba sei zuri covid waruku wana waruku batu kwa sei saka ndosa tupita batipa level 2 takugona kuenda kumbasa zatuku na kuenda kumbasa ranzi titenge mshunga yiku ziliza wa shandu yesu anoye kuko kisisa
basa renyuza rino tusungirai kujimuite mshuona nukuta uranevana muno zifambisa sei ya
kwa napani zinoni za mgana chine machatu kutu anuya nye zaiju saka ndu kuyenye kuzo watu nida asu tinotende wa kufamba mzimbo zuma sebapu kana maruwa tichimu unote wanawari kufamba si kana hivi ni wanawaka chingi tuwa mwumisha niri la tinoshikamu tichimu unote wanawaka kana si
watendi wari kubazira ere panguwa ino zino zakao makudai
ii watendi wari kubazira ii tinungu vani masanga nwaka siyana siyana wamu wari kungani za chikafu ii zinotu kukurutira kuti wane numbi numbi zinotiga kana makumbezi ywa ungani zi kawalingi wari tuto kanzira zikuti asike kunewanu wangate ywa sila
zipinga mpini za muri kusangana nazo nge zipi
zipinga mpini za kao na ndezi kuti wana mwini mbuta kao na awani zipi kwa zinwazi kama kizuruko zinwazi kumiso siyashi uyo wana sewanu wanufaira kutamba sukuru tunuona wa shibuda mwini mba wa shitamba waka wanda hizo zume za turkuona namba yu wana warukuro wa mzimba ilikuda kukura ilini sutichiri paka kukungoro wa kutuona uti wandu waka kukura sii sabi tukweza uchanda kuna wana utambila nyazi wani kutu watu kwa mastatistics anyo kutu isu shuwa yu wana warukuro wa pangwa ya kofiti
ne mashoko iwayo abva kuna Reverend Taylor Nyanete vanotungamira sangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children ndinoti ndopanoperera chirongwa chedu chanhasi mufundisi Nyanete tinokutendai zvikuru nemashoko amatipa
thank you
vateereri ini ndini Tanonoka Wande ndinoimba muchange muinesu zvekare svondo rinouya tichikuunzirai izvo chimwe chirongwa chezvechitendero mosara zvakanaka
tinotenda Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Pera rigaiti mbotarisa misure na uzwa kare uwandu wevanu varugubatuwa nechirwereche coronavirus munyika urukuramba uchikwira uku urumende ichitatarika kuwana mishina yekuveneka vanu kana kuti matest kids MDC Alliance inoti yapeza kutaura nevanu nezvekudzingwa kwedzimwe nengo dzebato iri mudare reparamende Reserve Bank of Zimbabwe yotsvaga nzira dzekusimbisa dora remuZimbabwe iro roramba richidonha zvopakuti mitengo yezvinhu irambe ichitachamuramba muru. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonika ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.